Ininzi ni Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzedu za nasi chitatundira 8-2020. Mutungamiri wenyika wa Emmerson Mnangagwa vatanga zururu ravo repagore nasi uye vatevedzeri vavo vachange vachichinjana kubata matomu pamaviki matatu vamunangagwa vanenge vari pazururu. Hurumende inobvuma kuti ine urongwa hwekuvandudza bumbiro remitemo yenyika kuitira kuti anenge achida kuita mutungamiri wenyika asamanikidzwe kudoma mutevedzeri wake wekuti ange achikampena naye chigare chemutungamiri wenyika pamwe nekuwedzera makore evatongi vematare edzimhosva vasati vaenda pamudyandigere. Komiti yeparamende inoona nezvemigodhi inobuda nechisungo chekuti paferefetwe nyaya yekuurayana kuri kuita vanhu vari kuchera goridhe munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika. Vamwe vagari vekumachonaland west vanoti vari kunyimwa chibage chinobva kuWorld Food Program panguva iyo vanhu vakawanda munyika vakatarisana nenzara. Sangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoita Congress yaro muGweru. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa mutemo wemuSouth Africa unobata vapoteri uyo wakatanga kushanda mwedzi uno. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001202465038. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisa yanoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kilohertz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisa yanoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.